musangano wako zakanaka, makansala zauya waka diskata zinu zaka kushira party ne zaka kushira nyika ne zaka kushira zinji veri Zimbabwe. Kansula ya resolve kuti Congress ijaitwa musi wa 24 na 25 May we goro ino seza muno zwa gore rino ndo gore re Congress we musangano wedu we MDC varongororavo kurohwa kuri kuitwa vanhu, kuurawa kuri kuitwa vanhu nekusungwa kuri kuitwa maleaders emdc. Vanhu vakati zvakadai hazvifanirwi kuramba zvichiitika nezviri kuitwa nematare. Tatarisawo monetary policy yavamangudya ndokuona kuti kuisa soti pachironda kuwedzera kuzvambura vana vezimbabwe nenhamo. Tazosangana nenyaya yedialogue kuti dialogue panofanirwa kunge pane muyananisi.
Zvanzi macancellors haana kuuya akawanda ndizvere vamafunga.
Zvinotishamisa kuti ndiana angati makansela haana kuya akawanda. Mukatarisa mapicture makanselas anga akawanda vakazara. Yes, pane 1 or 2 or 3 vanenge vakatumwa kunze kwenyika vanenge vakafirwa. It's a council ine mamembers mazhinji anosvika ku 200. Saka kana 20 vakapa maapologies koramu inenge ichiripo. Chakanaka pakanzuro chinongoitwa inyaya yekoramu ndo yakakosha zvokuti kana koramu yasvika meeting inoenderana mberi ichifamba yakadaro.
Mataura kuti Congress ine kwamusi wa 24 to 25 May. Tangatanzwa kuti varipo vazhinji vanga vachida kuti Congress itwe muna October. Zvabvumirwanwa.
Zvabvumirwanwa zvikafamba zvakanaka. Ndokanzuro ndopaino ndokuungana kwacho maungana munotarisa kuti zvamuri kuita zviri pamutemo here. Kukurumidza kuri pamutemo kuti nononokei kuri pamutemo. Izvi zvaonekwa zvakafanira nekanzuro kuti ngatiitei zvekongresi. Tiri pati yedhemokrasi, hatina chatinotya. Tinoita kongresi yedu pajekerere tichitevedzera bumbiro remutemo toenda mberi neleadership inenge yabuda mukongresi.
Vanoda kukwidza chinzvimbo chavachamisa vanobvumidzwa here? Nyaya iyi maitaurawo here?
Aiwa, kongresi yedu haifambi zvakadaro. Kongresi yedu haungosumuki semudzimu uchiti ndini ndini ndini. Unonominetwa nevanhu, vanhu vanonomineta kubva kumaprovinsi, kubva kuzasi. Haungomanyi uchingoti ndini ndoda kuenda apa. Kubva tichitanga MDC, vanhu vanonominetwa neleadership yekumaprovinsi,